manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavateereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wesvondo gumi guru 23 2016 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Takakajaira kuona zvidhudhudhani zvichinyanyotyorwa nevadzidziri vezanupiyefu. Asi zvatakuona iye zvino kutyorwa kwekudzidzirani mapurisa ndingatini vatora mukombe.
Sangano reZimbabwe Peace Project kana kuti ZPP Ropomera mapurisa mauto pamwe nevezano PF mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Nhengo yeparamende inomirira makonde mudare reparamende vakindness baradza vokurudzira vanhu kuti vanonyoresa kuvhota kuitira kuti vakwanise kuzopinda musarudzo dza 2018. Indiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Peace Project ZPP rinoti mapurisa nemamwe mapoka ekuchengetedzwa kwenyika nerunyararo ndovave pamberi mukutyora kodzero dzevanhu munyika. Izvi zvabuda mugwaro raiongorora mamiriro akanga akaita zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika zvikuru munyaya dzemirizhonga rakanga rakatariswa mumwedzi waGunyana. Sangano iri rinoti mumwedzi waGunyana chete mapurisa ndiwo akave pamberi mukukonzera mhirizhonga achiteverwa nemauto kozouya vasori. ZPP inoti kunze kwemapoka ehurumende aya bato reZANU-PF ndiro riri pamberi kumapato ezvematongerwo enyika mukukonzera mhirizhonga. Tabata mukuru weZPP muzvare Justina Mukoko kuti tinzwe zvizhinji.
Zvataona mugwaro iri rinova gwaro remwedzi waSeptemba nekuti tinoburitsa ripoti redu mune mumwedzi unotevera tambowana mukana wekuti tiongorore zvatinenge tichiwana. Zvatiri kuona ndezvekuti mapurisa aenda pamusoro pane zvatakajaira kuona mumafire. Pasure takajaira kuona dzidzirani dzichinyanyotyorwa nevatsigiri vezanupiyefu. Asi zvatakuona iye zvino kutyorwa kwekudzidzirani mapurisa ndingatini vatora mukombe kudarika vamwe vese pane vanotyora kodzero dzevanhu.
Ndezvipi zvamunganyatsodonongora kuti makawana pakatyorwa kodzero dzevanhu nemapurisa muongororo yamakaita? Ndezvipi zviitiko zvamunganongedza zvamungati ndo pakatyorwa kodzero dzevanhu nemapurisa muongororo yamakaita iyo?
Zvatinganongedze zvinosanganisira kubhurwa kwakaitwa madzimai akanga asungwa nemapurisa vakakuvara zvekuti kumagadziko kwavo kuvanga vasingagoni kugara. Zvimwe zvacho kuti panenge parikura tinoziva kuti kwakaita bhania yemademonstration. Asi bhania yanga iri yemuHarare. Asi zvakazoitika ndezvekuti mapurisa akazozvitakura kuenda nazvo kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Vanhu vanga vakuedza kuti varatidzire zvinova chinhu chavanopiwa sekodzero nebumbiro remutemo. Vanga vakunzi kune bhani yakaiswa panyaya yemaprotest. Pane kuti vanhu vanyatsotsanangurirwa kuti zvinhu zvakamira zvakadai. uyezve pamwe pacho tatichingoona kuti vanhu vanenge varikungosungwa pamwe pacho vanhu vasina mhosva. Munhu ongoenda kunogariswa muchitokisi asi asina mhosva yaapara, mumasure mezuva rimwe chete amborara muchitokisi munhu anogona kuburitswa. Tikaona zvekare kuti kune vakabunyikidzwa, vakatorwa, vakanoshungurudzwa. Zvese izvozvo zvakaitwa nemapato iwayo anoti mapurisa, masoja nemasiyayo. Takaona vanhu vairi vatatu vakaabductwa, vakaenda vakanotochwa, vakazowanikwa mumasure, vakakuvara zvakaomarara. Saka ndozve zvimwe zvatiri kuona zviri kuitwa, zviri kunongedzwa kumapurisa. Zvekuti chero mademonstration akaitika, vanopedzisira vakuenda kunogugudzira vanhu mudzimba dzavo. Vakutsvaga dunga munhu kuti iwewe wanga uri pakati, vakuinga vanhu mudzimba, kana kuti vanhu pavanenge vakuenda kunotandara mumabhawa kana dzimwe nzvimbo, vanowanikwa vari kurohwa, vachiroverwa kuti kwamboitika demonstration panzvimbo yakati. Ndo zviri kutishusha pakutyorwa kwekodzero dzevanhu nevanhu vanofanira kunge vari kuchengetedza kodzero dzavo.
Saka zvii zvamuri kuda kuti hurumende iite panyaya iyoyi?
Zvatiri kuda kuti zviitwe ndezvekuti mapurisa ngaadzokere kubasa ravanofanira kunge vachiita rakatetsenurwa mubumbiro remutemo, rekuti ivo vachengetedzi vekodzero dzevanhu. Nekuti bumbiro remutemo rinotsanangura kuti mapurisa anochengetedza upenyu uye anochengetedza zvinhu kuti zvisaparadzwa. Uyezve panenge pari kuitika mhirizhonga, vanofanira kunge vari kupodza pane kuti vatutsire kuti mhirizhonga iyoyo inge ichienderera mberi.
Vanga vari mukuru weZPP Muzvare Justina Mukoko vari parunare muHarare neStudio 7. Nengwe Zanu PF inomirira Makonde mudare reParamende vaKindness Baradza vanoti vemapato anopikisa vanofanirwa kunyoresa kuti vapinde musarudzo kuti vakwanise kuvhota, kwete kungochema vachiti sarudzo dziri kubiridzirwa neZanu PF iyo vasingakurudziri nhengo dzavo kuti dzinyorese kuitira kunovhota muna 2018. Ngatinzwei hurukuru yataita navo.
Isu tiri kutoti vanhu ngavanyorese kuti vatova kukwanisa kuzovhota. Iye zvino handiti voters roll yakabviswa kwavamudede ikaendeswa kuzeki. Saka vezeki ndo vaakuita basa racho rekutanga iroro, nokuti ivo vanatsvangira yava MDC nevamwa vanga vachimbokomplaina kuti vamudede vari kukangadza voters roll, vari kuisa maghosti voters zvese zvese vachitaura zvakawanda wanda. Saka zeki yaakuita kazvavari kuda kuti vaite izvozvo, zvekuti vanhu vanofanira kuregista. Waregista ndokuti uvhote. Tinofanira kudzikamwa nemapato aya chekuti kana usina kuregista kuti uvhote hauvhote, ende unofanira kuita zvitupa kuti ukwanise kuvhota. Chinoneza ndechekuti vanosapota MDC mayuta vachiti vachaona zvitupa, saka havavhoti kana usina chitupa hauvhote. Zvavanofanira kuziva izvozvo.
Tichitarisawo iwo mapato ezvematongerwo enyika anopikisa, zvii zvamungavakurudzirawo kuti vaite kuti kana vaine matambudziko avanoti ari kuitika muZimbabwe agadziriswe?
Zvavari kutadza kunzwisisa ndezvekuti kana munhu wadyiwa maelections, bvuma kuti ndadyiwa maelections, womirira nguva kusvikira yakwana, Morgan Tsvangirai nevamwe vake vanofanira kubvuma kuti vakadyiwa navamugabe neZanu PF muna 2013. Ende bumbiro remutemo reconstitution rinoti kana wadyiwa sarudzo unomirira 5 years. Saka zvavangatoita zvatingavakurudzira kuti vaite ndezvekuti ngavamhanye mhanye vachikambena tozovaona muna 2018 tovarakasha futi. Ndozvatingangovakurudzira kuti vaite.
Zikanwa muchiita zvirongwa zvebudiriro mumatunhu menyu, ndezvipi zvamuri kuita pari nhasi Honorable Paradza?
Iye zvino pari zvino tiri kuita zvakawanda. Tiri kuvaka iye zvine zvimakliniki atiri kuvaka. Tiri kuvaka makliniki kuwadhi 14, tiri kuvaka kliniki panodzi pachifomiti muwadhi 15 paHombwe, tiri kuvaka mother shelter kuwadhi 17, tiri kunodzi kukasonde, tiri kuvaka secondary school kuwadhi 8 kunodzi kumatanda, kutovaka kliniki. Tiri kuvaka makliniki iye zvinezvi pakanyaga, tiri kutovaka kliniki hombe nemother shelter ipapo. 8 foot imo saka tiri kuita zvakawanda mumawadhi medu.
Avanga vari mumiriri wemakonde muparamende vakaenda nesiparadza vebato rezano PF vari parunare nestudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Vanorwira kodzero dzevanhu uye vachitungamira kereke Grace Ablaze Ministries International, Bishop Anselmo Magaya, vari kutarisirwa kusimuka munyika nhasi vakananga kuUnited Kingdom, uko vakakokwa nemamwe masangano eko kuti vagozotaura nezviri kuitika muZimbabwe. Bishop Magaya vanoti vakakokwa nemasangano anoti Prayer for Africa neRenational Royal Geographic kuti vapakurire masangano aya matambudziko ari kusangana nevana veZimbabwe uye kujekesa mamiriro yakaita zvinhu munyika. Tavabata vasati vasimuka kuti tinzwe nezverwendo rwavo.
Hongo, rwendo rwangu irwe kunoshanya patakakokwa kwatinenge tichikurukura pamusoro pezviri kuitika munyika yeZimbabwe uye kuti semakereke ndedzipi nzira dzatingashandisa kuti tibatsiridze kuti situation yemuZimbabwe iite zvakanaka. Saka ndo chikuru chatiri kufambira ikoko. Tinenge tichisangana nevatendi vari ikoko ndichange ndine mukana wekushumirawo ikoko.
Muri kutaura kuti munenge muri kusimuka, muri kuenda muri moga here kana muri kuenda muri chikwata chevafundisi?
Ndiri kuenda ndiri ndoga panguva dzino nokuti ndindakakokwa kuti ndinonge ndiri muhenzi kumusangano iwoyo unenge uchiitwa kuLondon.
Musangano uyu uri kukokerwa nani, Bishop Magaya?
Uri kukokerwa pane inonzi Prayer for Africa neinonzi zvakare National Royal Geographic, mapoka arikoko kuBritain vanenge vachida kuitwa nemakereke maringe nekuvandudzwa kwenyaya dzeupfumi, kuvandudzwa kwenyaya dzemano munyika yeZimbabwe. Saka ndo vakaronga musangano iyoyo uye zvakare ndo kwatinenge nichitaura.
Ezvii zvamungati munonotarisirwa kupakurira vakukoka yava kana kuti vateereri vazwe kutaiwa vaMagaya, Bishop Magaya vachange vakanangana nedingindira iri?
Very good. Nyaya hombe vakandimire ndeyekuti tinokwanisa zvekare zvikuru sei makereke achitungamira urongwa ihwohwo kuvandudza magadzano muZimbabwe kuda kwetinenge tichiparidza netariro yatinenge tichidzoredzera kunyika yeZimbabwe. Tichidzidzisawo nokutaura pamusoro pezvingakwaniswa kuitwa nemachechi uye position kana kuti chinhano chine machechi kana kuti advantage ine machechi nemikana yavanayo mukugadzirisa kwezvinhu munyika yeZimbabwe. Muchaona kuti vematongerwe nyika nevemacivic society vane zvavanokwanisa kuitawo, asi muchaonawo zvekare kuti pane dzimweni dzenguva pavanenge vachitariswa neziso resuspicious, asi kereke ichiri kuenjoya yatingati mumwe mukana neprivilege yekunge vari vanhu vanokwanisa kutaura zviri credible nezwi rine simba.
Zvii zvamungasiyira vana veZimbabwe pamunenge musipo kwesvondo rosapa?
Ngatirambei tine tariro ndochinhu chokutanga. Chechipiri, ngatisimbisa nechaiv chaizvo kuti tisazorora nokuda kwokuti mamiriro akaita nyika yeZimbabwe panguva tikangoti mwiri vanobva vafunga kuti zvavanenge vachishandisa kumbunyikidza vanhu veZimbabwe zviri kuvashandira uye vabva vafunga kuti hai. Saka ngatipfuurire mberi tichiita zvatiri kuita. Inge nyaya yepolisi bani yemaprohibition order iyaya, vanhu ngatirambe tichizvidza nokurizista nokurwisana nenzira dzakanaka, tichirwisana nenzira dzisina mvonga-mvonga. Nyaya iyoyi yeumbimbindoga iri kuitwa nehurumende yavamugabe.
Bishop Anselmo Magaya vekereke Grace Ablaze Ministries International vari parunare muHarare nestudio 7. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
T tinokutambira nemfaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nasi taita rombo rakanaka tatsikwa mumastudio edu Studio 7 namukoma Brian Musekiwa vanovaivo chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica. Mukoma Brian vanowanzoita zvemitambo izvi vakarerekera kunhabvu vachidzidzisawo vechidiki nezvenyaya dzenhabvu idzodzidzi. Tinokutambira nemufaro pano paStudio 7 mukoma Brian.
Tokuchingamidzai vaZulu ndetinokutendai kuti mandipowo mukana wekuti nditaurowo nezvirongwa zvatiri kuitira vana vechidiki muno muWashington DC.
Mungatiudza kuti imi sangano kana kuti chikwata chamunobata nacho chinonzi uye imi mune muchitabasa rei papa?
Chikwata chedu chinonzi MDV Warriors, chikwata chevanhu vanotamba nhabvu yatinoti iyo social soccer. And social soccer yedu inobatsira vana vane shungu dzokutamba nhabvu. And zvinotibatsirawo isusu, especially inini ndoma makuru atakaitawo tatine vanhu vechikuru vaitibatsirawo kuti tisaitawo zvinhu zvakashata tichitamba nhabvu patatiri kumusha kuZimbabwe. Saka ndiri kungoitirawo kuti tingopasawo knowledge yemutambo wenhabvu to the young generation kuti vasange vari mumastreets vachiita zvinodhaka, vachiita zvevasikana. And also mitambo yenhabvu inobatsira kuti vanhu vakwanise kucommunicata zvakanaka among their peers. Zvinobatsirawo also kukura uri munhu anofollowa mainstructions, because nhabvu mutambo wekuti mese muwinness as a team, munofanira kunge muchiteerera mainstructions, munofanira kunge muchikwanisa kusenza pamwe chete as a team. Saka zvinobatsira vana ava kuti kana chinge vazokurawo vaita kunge mazereda aya, vakwanisawo kuita cooperate with their peers vavanhu vakuruwo. The only dambudziko ratiri kufesa nderekuti mutimu medu even tine vanhu more than 60 vanobva kuZimbabwe havasviki 10, vamwe 50 vanobva from other nationalities. And zvinhu zvinondirwadza kuti ko why maZimbabweans vasingaunzovana vana vavo kutimu kwedu, yet timu iyi kubva payakatangwa 15 years ago kudhara nemamwe maZimbabweans aigara muno muWashington DC yanga iri timu yemaZimbabweans. Saka zvinhu zvokuti ndokurudzirawo maZimbabwean parents kuti kana vachida kundibata vanokwanisa kuita reach out kuna mukoma Blessing Zulu, then vopiwa namba dzangu, then toarrange kuti vana vavo vauyawo valenawo how to play soccer.
Saka imi munotarisa mazira api apa tichitarisa vechidika?
Right now tinotamba muopen league and age range yacho i18 years apa ndiwo 50 years, but tiri kutraya kuti tikakwanisa kuwana vana even vari under 18. Kune maprograms ariko ekuti it's just a matter of registering. Saka tikakwanisa kuwana vana vemaZimbabweans vanoranger from 7 years and above, tokwanisa kuvavhurirawo maligi avo, tovakocha how to play soccer. And maparents ndakutaurirai kuti this is not something chekuti munochabhadhara mari. Tiri kuvolunteer, it's for free, you don't even need to pay anything. Kungouya moya tobatsira vana venyu tovadzidzisa how to play soccer for free, then vana venyu vobatsirikana.
Saka nhabvu yacho iyi munowanzotamba mazuva api?
Nhabvu iyi tinotamba every Sunday kuGermantown. There's a big complex runonzi Germantown Soccer Plex. This complex in more than 80 fields and ino accommodate any player of any age. Saka it's a matter of numbers. Ma numbers akakwana ekuti timeke team of whatever age group. Even my over 50, even my dara, our league is open from 18 years to 50 years.
Asika tiri kuona mazuva anaya mukoma Brian kwane vasikanawo vari kutamba. Takaona maMighty Warriors achienda kuBrazil kumaOlympics. Pane mukana here wekuti vasikana vanokwanisawo kutamba nhabvu?
Yes, vasikana vane mukana wekuti vanokwanisa kuzotamba nhabvu. America haisarudzi in terms of my players. Kune mafemale leagues nemamale leagues. So kana mine vana vasikana vane shungu dzekutamba nhabvu munokwanisa kuvaunza, tinovavhurira ligi yavo yekuvakadzi.
Saka ikurudziro ipi yamuri kupawo vamwe vechidiki vangadai vakateerera tichitarisa idzo nyaya dzemitambo nedzimwedzi kuti varambe vachiteedzera gwara iroro?
Kurudziro ndeyekuti makare zvainzi kutamba nhabvu hazvibatsiri, but mukaona right now vanhu vari kutamba nhabvu vari kuwana mascholarships mumacolleges. Saka ukakwanisa kuuya kuna mukoma Brian vakakufundisa kuti bhora rotambwa sei, you never know, pamwe that's your calling, tokufundisa how to play soccer, unopesera wakuenda wakuwana mascholarships kumabig universities, then woenderera mberi nemastudies ako, but zvinenge zvabva kunhabvu.
Aiwa tinokutendai zvikuru mukoma Brian nekupinda muchirongwa chedu.
Thank you mukoma Zulu.
Avo vanga vari mukoma Brian Musekiwa chizvarwa cheZimbabwe chinogara muno muWashington DC. Aiwa vadiwa vatereri nhambetambe inoregwa ichanaka nekudaro ngaisiye matambo. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vatereri ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Aiwa tinotenda zvikuru Blessing nhasi muchikamu chedu chechitendero. Tiri kuwana chidzidzo chedu kubva kuna Father William Guri veRoman Catholic Church avo vari kuAnapolis muno muAmerica. Tinokuchingamidzai Father Guri pachirongwa chedu chatinotarisa nezvatinosangana nazvo mukurarama muzvitendero.
Kwazwaiwa Jonga Kandemiri makadii henyu?
Aiwa tiri vapenyu. Nhasi Father Guri, zvii zvamaigira vateereri pane inonguva muchikamu chedu chechitendero?
Nhasi ndingangode kugoverana nevamwe vedu shoko raMwari sekuverengwa kwaraitwa mumachechi mazhinji. Ndine ndima panapa inobva muvhangeri rakanyorwa naRuka chapter 18 verses 9 to 14. Musoro wenyaya yangu unoti muteresi ndiye akadzokera kumba awadzaniswa naMwari asi mufarisei kwete. Yesu akataurira muenzaniso uyu kune vamwe vaizvifunga kuti isu ndisu takarurama vachishora vamwe, akati kwaiva navanhu vaviri vakakwira kutemberi kundonamata, mumwe wavo aiwa muteresi mumwe mufarisei. Mufarisei akamira achizvinamatira nechomumwoyo achiti, Mwari wangu, nokutendai nokuti ndakasiyana navamwe vanhu vose vanopamba vasina kururama uye mhombwe. Nouyu zvemuteresi handina kufanana naye. Ini ndinotsanya kaviri vhiki yoga yoga. Ndinopa vapriste chikamu chegumi chezvose zvandinoberekerwa nazvo. Asi muteresi akamira ari nechokure. Haana kubangoda kutarisa kudenga, aingorova chipfuva chake achiti, Mwari wangu, Mwari wangu, ndinzwireiwo tsitsi ndiri mutadzi. Ndinokuti uyu ndiye akadzokera kumba kwake awadzaniswa naMwari, asi mumwe uya kwete, nokuti ani naani anozvikudza ndiye achadukupiswa, asi uyo anozvidukupisa ndiye achakudzwa. Apa ndovaperera dama rakanaka ramambo Yesu Kristo ranhasi. Ndo nyaya ndoda kugwirana nayo nevano nevatenderi pazuva ranhasi.
Jekesai zvenyu kuti movatsanangurira kana kuvatsetsenurira kuti vanzwisise.
Aiwa pakanaka. Kana takatarisa ndima iyi inobva mubhuku rakanyorwa naRuka muBhaibheri, tinogona kuitora nemativi akawanda nemaonero akasiyana-siyana. Mune madingindira kana kuti shumo kana kuti musoro wenyaya yakawanda inobva munyaya mundima iyi. Saka indoda kusarudza musoro wenyaya wekuzvidukupisa kana kuti dingindira rekuzvidukupisa semadzidzisirwa rakaitwa namambo edu Yesu Kristu, uye sekutarisirwa kunoitwa naKristo kuti avo vanoteera Kristo vange vachichichirira mavari nokurera mavari tsika yokuzvidukupisa. Mushoko rataverenga muBhaibheri tinoona mufarisei achizvikudza pamberi paMwari. Ndiye anototaurira Mwari kunge zvinonzi Mwari haazivi zvinoitika muupenyu hwomunhu. Mufarisei uyu azere nekuzvirumbidza nekuzvida nekuzvitutumadza nekuzviona kunge mabasa ake aanoita ndiwo anomururamisa pamberi paMwari. Kristo anomumisa pamwe chete nemuteresi. Nguva yamambo edu Yesu Kristu vateresi vaionekwa sevatadzi chaizvo, vanga vari vanhu vakaipa, hapana aida vateresi. Zvino muteresi anopindawo mutemberi mumba yaMwari, omira nechekoko. Hanza haatombokuwani simba rokutarisa kudenga. Anoziva kusarurama kwake, anoziva utadzi hwake, anoziva unyangadzi hwake, asi anodawo tsitsi dzaMwari, anodawo nyasha dzaMwari. Saka anoturama kana kuti anokotamisa uso hwake pasi otaura mashoko mashoma shoma anoramba achingodzokorora kuti Mwari ndinzwireiwo tsitsi ndiri mutadzi. Kristo anotiratidza varume avari vaviri, uyo anozvitutumadza neuyo anozvirereka. Anopedzisira nokuti uyo akazvidukupisa ndiye anoenda kumba ayanana naMwari, awadzana naMwari, afadza Mwari. Saka tikuona kuti Kristo panapa ari kutikurudzira chaizvo kuti mamiriro edu pamberi paMwari anofarwa kuva mamiriro ekuzvidukupisa nekuzvirereka, mamiriro okuziva kutadza kwedu, kushaya hunhu hwedu, kushaya chiremera kwedu, urombo hwedu pamberi paMwari. Mamiriro aya anotarisa kunzi vaKristo vanoteera Kristo vanga vachiita haasi nyore. Nokuti munyika yatigere matinorarama umu, chinhu chinokudzwa nekupembedzwa ndechekuzvikwidziridza. Haugoni kuwana basa kana ukasagona kutaura zvakasimba pamusoro pezvaunogona kuita nezvaungaitire vamwe vanhu. Tikatarisa vanoda kutora zvigaro zvepamusoro kana mumatongerwo enyika, tinonzwa vachitaura zvakawanda chaizvo pamusoro pesimba ravainaro kana mari yavainayo, ukuru hwavainawo, zvavachazoshandisa. Asi aya ndiwo maonere epasi. Kristu anogara achichenjedza kuti musaite sevadisi vezvapasi. Vanhu vanoteera Kristu vanogara muno munyika, asi havazomunyika munomu. Vanofanirwa kusiyana pamaitire avo, magariro avo nezvinokosheswa muno munyika, zvinokosheswa pasi pano kana kuti nevadisi vezvapasi. Saka Kristu anoti vateveri vake vanofanirwa kukoshesa kuzvidukupisa.
Tinotenda Father William Guri veRoman Catholic Church vanga vari parunare muAnapolis muno muAmerica neStudio 7. Saye kambo Soweto Breeze kubva kuna Black Moses Moses Ngwenya. Sezvo ngwedu yapera rikaiti mbotarisa misero yenhau dzanhasi. Sangano reZPP ropomera mapurisa mauto pamwe nebato rezano PF mhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Nhengo yeparamende inomirira Makonde vakaenda nesiparadza vokurudzira vanhu kuti vanonyorese kuvhota kuti vakwanise kuzopinda musarudzo dza2018 vachivhota. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichikushuvirai kuti muve nesvondo rakanaka. Ndokusiyai maoko anotungamiri Nkomo achikupai nhau mururimi rwendevele.